This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 29, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 11605 ne15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Vatungamiri vesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia navaVictor Matema Danda vomiswa pamberi pedare redzimosva. Vagari vemuHarare votarisana nedambudziko rekumbovharwa kwemvura nekanzuru. Amai Hillary Clinton vopinda munhoroondo yeAmerica vachiva mudzimai wekutanga kusarudzwa kutungamira bato guru musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari veguta reHarare nematunhu akapoteredza vari kukurudzirwa nekanzuro yavo kuti vacherereze mvura yakawanda sezvo vachapinda mukupera kwesvondo vasina mvura zvichitevera danho rekanzuro rekuvandudza michina inochenesa mvura paMorton Jeffrey Waterworks. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti misha yakawanda muHarare, Ruwa neNorton ichange isina mvura kubva nenguva dza8 manera anhasi kusvika nenguva dza8 dzemangwanani emusi wemuvhuro, asi musha wekuwadza naextension uchange usina mvura kusvika musi wa7 mwedzi unouya. Ngatinzwei hurukuro yataita navachideme pamusoro penyaya iyi.
Nyaya iripo ndeyekuti kune pombi dzinoda kuti dzinge dzichisungirirwa kuMorton Jeffrey. Pombi idzi ipombi hombesa, dzinotoda nguva yakati kuti kuti dzinge tibinge tichivhara mvura, kuti patinovhara mvura tozotanga kusungirira, tadzisungirira tozotanga zvekuvhura mvura kuti mvura inge ichienda kuvagari. Izvi tiri kuzviita kubudikidza nechikwereti chatakaona kubva kuChina chekuti tinge tichivandudza pachiteshi panogadzirwa mvura. Saka basa rekuvhara michina iri chatoriita kwechinguva chakati kuti michina mitsva yatakashandisira mari ikwanise kunge ichikwanisa kushanda. Toendawo kukuwadzana. Kukuwadzana kune dambudziko ririko ichatorawo mazuva akati kuti kusvika musi wa7 August. Asi panguva yakunenge kusina mvura tichange tichienesa mvura nemabhauza kukuwadzana kuti vagari vasanyanye kuremerwa nekushayikwa kwemvura.
Tinoona kuti mvura inobva kuguta reHarare inobatwa nenzvimbo dzakaita seNorton neChitungwiza. Matunhu apa achange asina mvura.
Nzvimbo dzakawanda dzinosanganisira naNorton, Chitungwiza inenge ichiwana zvayo mvura kubva kuPrince Edward pump station kwatinochenesa mvura zvakare. Zvichisanganisira nedzimwe nzvimbo dzemusaningdale dzinobve kuMbare nedzekuHatfield neWaterfalls dzinowana mvura kubva kuPrince Edward dzichange dzichiwana hadzo mvura. Asi vana Ruwa vanenge vasingawane mvura panguva iyi.
Pane musiyano here kubva kune mamwe mabasa amanga muchimboita paMorton Jeffrey muchivhara mvura nekuvhara mvura kwamaya kuita iye zvino?
Mutsauko hapana hapo wakanyanyisa, zvinongofanana nepamwe pese patanga tichivhara mvura. Asi mutsauko wandida kuti vagari vainge vanotionei ndeyekuti kubudikidza nevabasa atiri kuita kuMorton Jeffrey kune zvaakuonekawo zvekuti mvura inenge yatiwandei. Izvi zviri kuoneka nepombi dzedu dziri pasi dzanga dzagarisa makore akawanda dzichafambi nemvura dzaakuita dzichitushuka, asi tiridawo tichidzigadzirisa. Izvi ndizvo zvinhu zvinoratidza kuti mvura yawedzera kubva kuMorton Jeffrey.
Avanga vari mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica nasi zviri kuratidzira pamuzinda weZimbabwe muWashington DC zvichiti harusi kufara nematongerwo enyika. Zvizvarwa izvi zviri kutarisirwawo kupa tsamba yenyunyuto kune mumiriri weZimbabwe muAmerica vaAmon Mutembwa. Mukuzeya nyaya iyi, chioneso Jani weStudio 7 abata mumwe wevari kuratidzira ava vaTanaka Mudavanhu vekuSan Francisco.
Vanhu vese vari muno muAmerica vekuZimbabwe vari kukumbirwa kuti vauye kana vachigona kuzosangana ipapo.
Mukutarisa vangani vanhu vachauya?
Totesa kuti vanhu vakawanda vachauya. Maonero edu ndekuti vanhu pane zvakaitika kuZimbabwe mazuva apera aya vave neshungu yekuita zvavanogonawo neZimbabwe. Saka tinotarisa kuti mazana nemazana nevanhu vachauya kumusangano uyu.
Ndanzwa kuti muchafamba muchienda kuWhite House. Tipe chikonzero chenyu.
Saka tinoda kuti vanhu vemuno muAmerica vazive kuti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka. Saka chinangwa chenhu chekuti tichamacha kubva paembassy yeZimbabwe muWashington DC kuenda kuWhite House. Saka ndo nzira yatichamacha iyoyo. Kwete kuti tinoda kuti tinoita ruzha kuWhite House kana kuti tinoita ruzha kuembassy kwete. Inongori nzira ichada kumacha kubva paembassy yeZimbabwe kuenda kuWhite House.
VaTanaka Mudavanhu vanoita chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vachitaura parunare nachioneso Jani weStudio 7. Vechidiki veZimbabwe nevekune dzimwe nyika dzemuAfrica vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship kana kuti YALI vapedzisa zvidzidzo zvavo nhasi kuzvikoro zvepamusoro-soro zvakasiyana-siyana muAmerica uye vachadzoka kunyika dzavo svondo rinotevera mushure mekusangana nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 ashanyira zvisvarwa zveZimbabwe izvi kuWilliam and Mary University kuVirginia ndokuti panyaya inotevera.
Vakapedza zvidzidzo zvavo kuchikoro ichi vanobva kuZimbabwe neZuro ndiva Abel Chemura, vateri Mutswanga namuzvare Tinashe Mutsonziwa. Vatatu ava vanoti vakadzidza zvakawanda zvakanangana neutungamiri hwejekerere, kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu nezvimwe zvakawanda-wanda. Vamutswanga avo vanorwira kodzero dzevanhu vachishandisa mafirimu avanogadzira vanoti vavhura maziso pane zvakawanda.
Kodzero dzevanhu kuno kuAmerica ndinoona kuti vanhu vekuno vane yatinotiwo freedom of expression. Vanokwanisa kutaura zvavanga vafunga panguva iyoyo, havasina kutya kana kuvhunduka. Asi zvazvo mune atingatiwo machallenges kunyanya panhu vechitema yatinotiwo Black Lives Matter. Unoona vanenge vachizvimamo machallenges avanenge vachisanganidzana nawo. Asi ndinoona kuti vanoti zamei kuti vange vachiita kuti vanhu vange vane kodzero dzekutaura kana zvavanenge vachifungawo kana zvavanenge vachionawo munyika mavo.
Vanotizve Zimbabwe inofanirwa kusimbisa nyaya dzekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu.
Ndakatarisa kumusha ndinoemurawo siswangu anoitwa Justina Mukoko, ndinovaemura zvikuru. Mudzimai akashinga zvikuru. Kwozotiwo mumwe wedu watisiri kuona pari zvino itaidza mara anondiinspirawo.
Vachemura avo vanova mudzidzisi kuChinoyi University of Technology vanoti vadzidzawo zvakawanda.
Chekutanga design thinking, which is nzira inoshandiswa kubatsira kutsvaga minduro kumbvunzo dzakawanda dzatiri kunetsana nadzo kunyika dzedu.
Mumwe wechitatu muzvare Tinashe Mutsonziwa vanorwirawo kodzero dzevanhukadzi uye vanoshanda neAfrican Union. Vachitaura pakupedza zvidzidzo zvavo neZuro, muzvare Mutsonziwa vakati vechidiki vanofanirwa kurwira kodzero dzavo sezvo vari ivo musimboti webudiriro neremangwana. Ndakamirira Studio 7 ndiri kuWilliam and Mary University kuVirginia. Ndini Ntungamiri Nkomo.
Amai Hillary Clinton vapinda munhoroondo yeAmerica vachiva mudzimai wekutanga kusarudzwa kutungamira bato guru musarudzo dzemutungamiri wenyika. Amai Clinton vakatambira kusarudzwa uku mudunhu reFiladelphia nezuro manheru. America's promise
that I accept. Ndinotambira kusarudzwa kwangu semumiriri webato remaDemocrats musarudzo.
Amai Clinton varikwikwidza musarudzo dzemunambudzi idzi neshoroma iri kumirira bato reRepublican Party vaDonald Trump. Amai Clinton vakashora vaTrump vachiti havana gwara rakajeka rokuti vakakunda sei, rokuti vakakunda vanoita sei. Vakati chido chavo ndechekuumba upfumi hwakasimba.
It's a guiding principle for the country we've always been.
Chido changu chikuru ndechekuti vanhu vese vawane mukana uye mabasa akanaka muno muAmerica.
Sarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dziri kuitwa munambudzi kusarudza vachava mutungamiri wechimakumi mana neshanu kutungamira nyika. VaTrump vanozivikanwa nenyaya dzemitambo mumaterevhizheni vane makore makumi manomwe ekuberekwa uye havasati vambosarudzwa mune nyaya dzezvematongerwo enyika. Asi amai Clinton mudzimai wevaimbo wemutungamiri wenyika yeAmerica vaBill Clinton uye vakasarudzwa kuva senator weNew York. Vakazoitawo munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mudare remakurukota ravaBarack Obama. Vaviri ava vari kutarisirwa kuita gakava kana debate mukupera kwagunyana. MuZimbabwe pari zvino mune madzimai matatu ari kutungamira mapato ezvematongerwo enyika anoti amai Joyce Mujuru veZimbabwe People First, amai Marcelina Chikasha vanotungamira bato reAfrican Democratic Party naamai Barbara Nyagomo veProgressive Democrats of Zimbabwe. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata amai Chikasha akatanga nekuvabvunza nezvekusarudzwa kwaamai Clinton.
Kuna kwandiri kuita zviri kuitika kuAmerica zvinhu zvinotifadza nekutisimudzira zvikuru sevanhukadzi. Ndiri kufara chaizvo kuti kunzvimbo dzakaita sana Britain takuona mukadzi ari pamberi kuAmerica, takuonawo mukadzi anominatwa for the first time muhistory yeAmerica kuti ave mutungamiri rebato guru rekuAmerica. Ndinoona kuti zvinhu izvi zvaane nguva takangozvitarisira takamirira kuti zviitike, nekuti vakadzi vane chimwe chinhu chavanounza kunyaya dzepolitics. Vanounza mwoyo munyoro, vanounza kumapolisi akapfavirira akarerekera kuona kuti vanhu vararama zvakanaka. Mirizhonga iriko pasi rose, hondo dziri kungorwiwa, nyaya dzeterrorism nezvimwe zvakadaro. Ndinoona kuti ivo vakadzi vari kusimuka izvino vakabatana vakataurirana vanogona kuwirirana zviri nani pane zvaazvichiitwa nevarume. Saka chinhu chinondifadza zvikuru chemunhukadzi.
Saka imi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuedzawo kupinda imomo munyaya dzezvematongerwo enyika, munoona zvatiri kuona muAmerica iyi zvichizoitikawo here kumusha ikoko?
Ndinoona kunge zvakatotanga kuitika muZimbabwe, nekuti iye zvino mukatarisa tine vanhu vakaitawo sana mai Mujuru vari kumhanyawo nebato ravo. Ininiwo ndiri kumhanya nebato reADP.
Amai Marcelina Chikasha vanotungamira bato reAfrican Democratic Party vari parunare muHarare naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Mutauriri wesangano revarwi vehondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Kufakunesu Mahia vamiswa pamberi pedare raMagistrate muHarare vachipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi nedzimwe dzanga dziri mumatare nhasi.
Muchuchisi wenyaya iyi vatapi wakasema vati vaMahiya vakazvidza pamwe nekutuka vaMugabe mugwaro rakaburitswa nesangano revakarwa muhondo yerusununguko rakaburitswa nesangano iri svondo rapera. Asi gweta ravaMahiya vaHarrison Mukomo vati nyaya iyi isaenderere mberi mudare uye kuti vaMahiya vaburitswe muhusungwa sezvo vati vangavaunzwa kudare zvisiri pamutemo. VaNkomo vaudza dare kuti hurumende yanga yaunza vaMahiya kudare isina mvumo kubva kumupiri wemhosva kana kuti prosecutor general wehurumende sezvinodiwa pamutemo kana munhu akatarisana nenyaya yakakura seyakatarisana navaMahiya. Vankomo, vaudza Studio 7 kuti chikumbiro chavasvitsa kudare ichi, icho change chichipikiswa navakasema, charaswa nemutongi wedare, vavakai chikwekwe.
Mutemo wese unoti kana uchida kutora munhu, uchimisa pamberi pedare achinga achinzi akanganisa mamiriro omukuru wenyika, vanofanira kunge pane certificate inosainwa kana inenge yakagadzirwa na prosecutor general.
Zvichakadai, Vankomo vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vamahiya vatongwe vachibva kumba. Vaiva varwi muhondo yerusununguko vakaburitsa mashoko vachisoropodza hurumende yavamugabe vachitatadza kugadzirisa matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika uye vanoda kuti vamugabe vachisiya chigaro sezvo vachiti vakura kwazvo. Vaiva varwi vehondo ava vanotiwo havasi kuzotsigira vamugabe musarudzo dzemuna 2018 kana vakaramba vari pachigaro. Mune imwewo nyaya, mutungamiriri webato rinopikisa reZimbabwe People First, amai Joyce Mujuru, avo vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, nhasi vakwidza vamugabe kumatare, vachiti murayiro wakadzikwa nehurumende yavo, unorambidza veruzhinji kupinza zvinhu munyika, zvakaita sechikafu, zvekuvakisa, pamwe nezvimwe zvakadaro, unofanira kusendekwa parutivi, vachiti hauzi pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mudzimai wemutungamiriri wenyika Mai Grace Mugabe nhasi vapemberera kusvitsa kwavo makore 51 ekuberekwa vari kumazoe Children's Home. Amai Mugabe vati semudzimai wemutungamiriri wenyika vanoda kubatsira nherera vakati wevana veZimbabwe vari kunze kwenyika vanofanira kudzoka kumusha kuzosimudzira Zimbabwe. Vanga vari pamabiko aya vanosanganisira mwana wavo Bona nemurume wake Simba Chikore. Gurukota muofisi ya vapelekezela Mpoko, amai Tabeth Kanengoni, Malinga, nevamwe. Panga paine vana kubva kunzvimbo dzinochengeterwa nherera dzinodarika 250. Asi nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dziri kushora makambani ehurumende ari kutatarika, asi anonzi akaita chipatapata kutenga nzvimbo mumapepanhau achikorokotedza amai Mugabe. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gavhuna weFlorida vaRick Scott vanoti dunhu ravo rave nevanhu vana vabatwa nechirwere cheZika virus chinokonzerwa neumhutu. Vakabatwa nechirwere ava vanonzi havana kuenda kunze kwenyika zvikuru kunyika dzakaita seBrazil dzine dambudziko iri. MuAmerica vanhu vanosvika churu nemazana 350 vabatwa nechirwere ichi, asi vazhinji vacho vanenge vabva nacho kunze kwenyika. Florida yakumbira mari inosvika $10,000,000 kurwisa chirwere ichi, icho chinopa kuti madzimai asununguke vana vakaremara vaine misoro midiki diki. Vanhu 12 vafa muSouth Africa mirizhonga ine chekuita nesarudzo dzemakanzuru dziri kuitwa musi wa3 Nyamavhuvhu. Mumwe akaurayiwa ndivapo Ngani Skosana, avaive mutyairi webhazi rechikoro vaikwikwidza sarudzo dzekuvakanzura vari vebato reANC. ANC inoti iri kuongorora nyaya iyi. ANC yaimbokunda musarudzo, asi iko zvino pane mukana wekuti inogona kukundwa mune dzimwe sarudzo kuPretoria neJohannesburg. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America muWashington DC. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane kodzero dzevakaremara. Musi wa26 chikunguru makore 26 apfuura, vaimbo vamutungamiriri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush vakaisa ruoko rwavo pamutemo wevakaremara kana kuti Americans with Disabilities Act. VaBush panguva iyi vakati mutemo vavenge vadzika uyo wainge uri wekutanga pasi rose kupa vakaremara kodzero dzakafanana nevamwe vanhu vose uye kuti vasasarudzwa. vakatiwo madziro ekutsikirira kodzero dzevanhu vakaremara ainge vakoromoka. Mutemo uyu unoti vanhu vakaremara vafanira kusarurwa munyaya dzakaita sedzidzo, mabasa uye dzimba. Izvi zvinoreva kuti zvikoro nemabasa zvinofanira kuvaka dzimba kana nzvimbo dzinoshandiswa nevakaremara. Izvi zvinosanganisa mikova yakakura uye zvinyorwa zvakaita seBraille zvinoshandiswa nevasingaoni. Chipanga mazano munyaya dzevakaremara muAmerica kana kuti US Special Advisor for International Disability Rights, Judy Human, vanoti zvakakosha kuvakira vakaremara zvinoita kuti upenyu hwavo huve nani uye vatiwo vanhu vakaremara vazhinji vacho vanoshanda nesimba. Mutemo weDisabilities Act uyu unotiwo vanogadzira mabhazi vanofanira kugadzira maduta vanhu anokwanisa kutakura vakaremara. AmaHuman vanoti vakaremara nekuda kwechirwere chepolio vanotiwo mutemo uyu unokwanisa kushandiswa pasi rose. Vanotiwo zviri hurume kuhurumende dzepasi rose kuchengetedza kodzero dzevakaremara. Vati vakaremara munyika dzakawanda vanosarurwa. AmaHuman vanoti America icharamba ichitsigira kuremekedzwa kwekodzero dzevakaremara pasi rose. Kuti muzive zvakawanda nezvemitemo vevakaremara weAmericans with Disabilities Act, endai pawebsite inoti www.ada.gov. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pakodzero dzevakaremara. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chiri muSao Paulo kuBrazil, umo chiri kugadzirira mitambo yema2016 Olympic Games. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti zvinhu zvakamira sei.
Vatambi gumi nevatatu pamwe nevatambi gumi nevanomwe vechikwata chenhabvu chevanhukadzi ndivo vachange vachimirira Zimbabwe mumakundano emaOlympic Games ayo ari kupfungaira utsi svondo rinouya. Ichi ndicho chikwata chikurisa chatumirwa neZimbabwe kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatanga kukwikwidza mumakundano aya. Kunyange hazvo vamwe vatambi varipo vari vanozivikanwa kubva kuma 2012 London Olympic Games, kune vatambi vakaita seManuel Nzende Refu, Rutendo Nyahora, mutambi weAchari Gavin Sunderland, mutambi weEquestrian Camille Kruger, muManuel Nzende Pfupi Tatenda Tsumba, pamwe neManuel Nzende Refu zvekare Patson Lovu, avo vari kuma Olympic Games kekutanga muupenyu hwavo. Sachigaro webhodhi reSports and Recreation Commission vaEdward Swela vanoti havasiisa tambo kuti vatambi ava vanofanira kusvika papi apo vari kukwikwidza. Mutoini ane mukurumbira Casey Coventry, uyo ane menduru sere kubva kumaOlympic Games a2004 na2008 pamwe naShawn Gunn, ndivo vachange vatsvaga menduru mumvura. Michael Nicholson achange achikwikwidza munezve futi Andrew Pebbles naMitchell Thorncroft vachange vachikwikwidza vari mvura murowing, Gavin Sunderland achitamba nebhiza muEquestrian. Vamhanyi ndivo vakawanda muchikwata cheZimbabwe ichi. Vamhanyi venzendo refu Wilimai Juwau naCuthbert Nyasango, avo vanobva muHarare, pamwe naNyahora uyo anogara kuSouth Africa naPatson Lovu uyo anogara kuAmerica ndivo vari kuvaka chikwata chine mutsindo ichi. Pane nzvimbo zvekare dzevamhanyi venzendo pfupi idzo dzakabatwa naGabriel Mbumbure naTatenda Tsumba, vese vanogara kuAmerica. Asi kune veruzhinji muZimbabwe, maOlympic Games zvinoreva Casey Coventry. Muteveri wenhabvu vaDonald Nkadzino vanoti kunyange hake makore atifambei vachitarisa pavatambi vese veZimbabwe, Coventry ndiye chete angangounza menduru kumba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Muchikamu chedu chatinotarisa nezvenyaya dzemimhanzi, Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 nasi abata muimbi Ja Praiser uyu ari kushanya muno mu America.
Tarangu ndinonzi Ja Praiser ndiri muimbi ku Zimbabwe.
Tinoona muri muno muAmerica mafambira chii mukoma Ja Praiser.
Tanga tane time yakareba tida kuti try kunge tichikwanisa kunge tita mashows nom but ndoda kuti nguva yacho yazokwana yazosvika end. Tauya kuzofadza ivatsigiri vedu vagari muno muAmerica.
Zvii zvamungati imi muchapakurira vachange vari pa mutambo wenyu wanhasi manheru?
Ndoda kuti mafenzi edu mazhinji muno manongonzwa music yedu paintaneti, paradio and saka vasati vambotionawo live. Saka ndo mazuva acho atinawo kuti timbona zvavaratidza zvatinoita kana tichiridza music ya live. Uyezve tavapa masongs edu ari pa upcoming album redu riri kuya musi wa 12 August. Shambo wakandira maybe one or two ma new songs ipapo. Ndine urombo handina nere muromo amai gani mazizo angu vaone nambo
indirambe ninyerere ndashayasano. Album iyi rinonzi chi?
Album rinonzi Mudhara Wachauya.
Tombotarisa zvedu kuti tinoona munoita zvimwe zvirongwa zvekudzidzisa vana vechidiki nyaya yekuzvichengetedza nyaya dzekuchecheudzwa nezvimwe zvakadaro papinda smart. Muri kuona chirongwa ichi chiri kubatsira sei vana kuZimbabwe?
Ndakaona kuti vazhinji vakudzidzisa chirongwa chemecircumcision. Uyezve zviri kusandura kana even magenerations nemagenerations ari kuuya nepamusana pekuti vanhu vakuziva kuti ukachecheudzwa wakwanisa kuzvidzivirira kune zvirwere zvakawanda. So ndinoona kuti mukufamba kwemakore the more vana yavari kuchecheudzwa utano unenge wanakira magenerations ari kuuya uyezve zvirwere zvinoita zvichiita zvishoma.
Pane vamakauya navo kubva kuZimbabwe ndianani chaizvo? Tinoona mune vanotamba, vanoimba vakasiyana siyana, asi munani pari zvino?
Ndakauya nemasoja angu. Ndakauya naStimela, Baba Harare, Big Man, Mazunza, Wesi, vese varipo.
Chimboti senhuraiwo kamwe kezvirumbo kana rwiyo rwungatarirwe nevanokutsigirai inyanya vari ikoko kudhala sivachange vane minhasi manheru.
Okay. Tarakadenga ndati hello, hello. Aiwa ruda ruridzirwe bero, bero. Yoko rangu rerudo ndiro rimwero, rimwero. Rudo rangu rudo singura chikero, chikero. Yamwe sangori ne michero, michero. Taru zondiyo ine msiyalo.
Kanonzi karwoya uyezve makakaimba mafungei?
Rwiyo rwungoti munhu ano rinotaura nezverudo. Aiwa nguva ndiyo shoma ndaenda kuratidza
vanindogona ukandida zvimwe ndingapona. Muimbi Ja Praiser achitaura parunare ari kuDallas, Texas muno muAmerica naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Vateereri musakangana kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekusungwa kwevarwiwo nderusununguko neremangwana renyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wesangano revakarwawo nderusununguko vaDouglas Mahia vanomiswa pamberi pedare. Vagari veguta reHarare votarisana nedambudziko rekumbovharwa kwemvura nekanzuru apo iri kugadzisa michina kuMorton Jeffrey Waterworks. Amai Hillary Clinton vopinda munhoroondo yeAmerica vachiva mudzimai vekutanga kusarudzwa kutungamira bato guru musarudzo dzemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Thank you, Jonga Kandemiri. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 29th, 2016. And as usual, we'd like to thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande. Here are our top stories this evening. Arrested former freedom fighter Douglas Mahia faces charges of allegedly insulting President Mugabe. Harare set to cut off water supplies until Monday.
We are shutting down the modern Jeffrey water treatment plant this evening at 8 and opening it at 8 on Monday morning. The primary reason is we want to retrofit some new equipment at modern Jeffrey.
Mandela Washington Fellows wrap up the Young African Leaders Program with all eyes set on President Obama. And Hillary Clinton accepts a Democratic nomination, paving the way for a bruising battle with Republican Donald Trump. These stories and much more coming up. Stay tuned. Residents of Harare, Rua and Norton will have a dry weekend beginning this evening until Monday morning as the City Council embarks on a massive rehabilitation of the Norton Jaffrey waterworks. Council spokesperson Michael Chideme tells reporter Jonga Kandemiri that Kuwadzana Extension residents should brace for longer water cuts as the project is expected to run until the 7th of next month.
We are shutting down the modern Jeffrey water treatment plant this evening at 8 and opening it at 8 on Monday morning. The primary reason is we want to retrofit some new equipment at modern Jeffrey. This is under the ongoing rehabilitation program of the water treatment plant. We have done the bulk of the work at modern Jeffrey, and now what remains is the finishing touches so that we can bring back the water treatment plant to its design capacity of around 340 megaliters a day. During the same period, we have extended the shutdown of water to Kuwadzana to until the 7th of August. This is also to allow for some work to be done on the main line that feeds Kuwadzana. During that period, we will be feeding the area with water bowsers, and we expect our residents to use the water that they have sparingly so that it can last them until the day we complete the renovations.
Is there any difference that residents can feel from the previous shutdowns as compared to this one?
Not necessarily, because it's just the same time period that we are going to shut down the water treatment plant. But we expect the situation of water supply to normalize. We'll start pumping on Monday morning, but we expect it to normalize by Wednesday.
And that was Harare City Council spokesman Michael Chideme in Harare with reporter Jonga Kandemiri. Some Zimbabweans calling themselves concerned citizens have urged President Robert Mugabe's government to hand over power to a transitional authority which is expected to address the current social, economic and political crisis in the country. The group says Zimbabwe faces social unrest and possibilities of becoming a failed state if a transitional authority is not set up. It further says the transitional authority will be able to lead Zimbabwe through a period of key social and political reforms and economic stabilization before the holding of free and fair elections. One of the proponents of this political arrangement is Dr. Ibo Mandaza, an academic and director of a local think tank, the Southern African Political and Economic Series Trust, or SAPES. Is it possible to set up such an authority in Zimbabwe? For Perspective, Studio 7 Skips, Dube reached ZANU-PF activist Nick Mangwana and human rights lawyer Dewa Mavinga. Mangwana says that these proposals are just a pie in the sky.
There is no provision for what they are calling for in the Constitution. It doesn't exist. The only time when Zimbabwe was put in such a mode was in 1979 to 1980, in recent times, when we're moving from the old Rhodesian constitution to a new constitutional dispensation. Now, in 2013, which was what the benchmark was, we got a new constitution. A government was elected, and it's in motion. There are new elections in about 3 years' time. So I'm not sure where they're getting these very fine ideas, because the only way the current government can be dissolved is through ZANU-PF processes. One, if the president is impeached, or if the president dissolves parliament. Mm. Besides that, there is no provision in the constitution.
Mr. Mavinga, Mr. Mangwana is saying there is no constitutional provision for that kind of arrangement.
I agree that there is no constitutional provision for a national transitional authority, but there is certainly scope for such a mechanism, given the developments that are ongoing in the country that are pointing to some kind of implosion. What you do not want to have is a vacuum or some kind of justification for a military coup. So there is need for people to be prepared for the eventuality of establishing smooth transition that is not violent and that helps all the people of Zimbabwe to be secure in their rights. But such a national transitional authority should be people-driven in the sense of being inclusive in terms of local groups, in terms of civil society, opposition parties, trade unions, church leaders, who are non-partisan, but who have a stake and a constituency that is identifiable. Certainly, it must not be an elitist project that are not representative of the people of Zimbabwe.
In such an arrangement, Mr. Mangwana, do you see ZANU-PF being called to participate? And can we have any person that is actually neutral?
This is an academic discussion, purely academic, because it has no legs. This constitution that I'm referring back to, it's legislated for every scenario. This scenario does not exist because the government has not failed. That's point number one. Point number two, to get this constitution, it took us 4 years of negotiation. After the people had said whatever they had said, we still had to negotiate for about 4 years to come up with this constitution. Now, to even have a transitional authority, as you are putting it, it will take a very long time of horse trading. Completely, when that vacuum you are talking about, well, what the comrade in my finger is talking about, will be sustaining. Because it's going to be a big fight to negotiate. The GNU, one might point, you know how long it took. Washman Mule and Honorable Chinamasa had been talking roughly from around 2000 to when the GNU came into place in 2009. So we will not be able, right now, he's already setting criteria as it will be this person or that person or that person or that person. So ZANU-PF would want their people, MDC would want their big persons there, the churches would want their persons, some pastor would want a judge. It's not going to work. The only constitutional process that is known for putting people in power is through an election. Nobody's talking of any coups here. So let's not be alarmistic. The moment you move like that, you have to suspend the constitution. That's as much as if Zimbabwe was to have a coup, which is not going to happen. The constitution has to be suspended.
Mr. Mavinga, as you're hearing here, Mr. Mangwana is saying this is just a dream, you know? It will never happen.
Well, it is not as far-fetched as Comrade Mangwana is saying, because look, Zimbabwe is in crisis, and the crisis levels are escalating on a daily basis. The internal contradictions in ZANU-PF, you know, key pillars around Mugabe that are falling apart. The war veterans challenging Mugabe to step down. The economic crisis where the government is perpetually failing to pay civil servants. The ongoing protests across the country. That shows that things are not right.
And that was ZANU-PF activist Nick Mangwana. You also heard Dewa Mavinga, a human rights lawyer and independent political analyst. Both spoke with Studio 7 Skips Dube. For a longer version of this interview, please visit us at www.voazimbabwe.com. three Mandela Washington Fellows from Zimbabwe who were doing business and leadership studies at the William and Mary University in Virginia completed their programs yesterday alongside 22 other youths from various African countries. And across America, other fellows are wrapping up their programs today ahead of their victory lap to Washington for a final summit with President Barack Obama next week. Studio 7's Ntungameli Nkomo reports.
Zimbabwean fellows who graduated from the William and Mary University in Virginia yesterday are journalist, filmmaker, and human rights activist Terry Mutswanga, African Union Commission gender consultant Tinashe Mutsonziwa, and Abel Chemura, a lecturer at the Chinoy University of Technology. The three kept their fellowship with speeches at an ideas summit, where they emphasized the need for young people to step up the plate and shape their own destinies. Speaking after the ceremony, Mutsonga told Studio 7 the knowledge he has acquired from the six-week fellowship is invaluable. He says while the U.S. has its own dark past in terms of observing human rights, the country is a shining beacon of freedom.
I think I admired how the founding fathers of the United States had a vision to build this country. The likes of Thomas Jefferson, James Monroe, and James Madison. These founding fathers had a vision about 200 years ago. Although they had their bedside of slavery, a history that actually tainted their CV, but they had a vision to build this nation great. The constitution that the United States is using was drafted in 1787, and up to now it still stands. So that's one of the things that I emulate, although they had this dark side of slavery.
Mutsonga says Zimbabwe should do more on human rights, adding the alleged abduction and disappearance of political activist Itai Dzamara does not bode well for the country.
I think the playing field is not fair. We have got constitutions, for instance, in Zimbabwe, we've got one of the best documents, but our government is not willing to grant citizens the right to exercise or to participate in the democratic process through exercising their basic rights that are enshrined in the constitution. So I think we have to improve, to know that with a constitution, we can build a nation, we can build societies. What I emulate from here in the United States is that there are systems in place. They actually put checks and balance.
Chinoy lecturer and environmentalist Chemura also says he returns to Zimbabwe next week a better person and a better leader, thanks to the Mandela Washington Fellowship. In his graduation speech, Chemura talked about a coffee project that he is working on, seeking to connect markets with technology. The three fellows will gather in Washington starting Sunday, together with the nearly 1,000 fellows from various African countries who are also graduating today at their institutions of learning. Altogether, there are about 60 fellows from Zimbabwe. I'm Ntungameli Nkomo for VOA Studio 7 in Virginia.
You're listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
We are broadcasting on 909 Metum Wave and on the 4930, 5940 and 15460 shortwave frequencies.
On the internet, find us at www.studio7news.com.
You can also text us at 001-202-465-0318.
Coming up, the Zimbabwe netball team has qualified for the 2017 World Cup as Zimbabwe's Olympic team arrives in Brazil. And of course, we have Ja Preza in the house. But wait a little bit before we give you that story. We take a look at regional and international news. A committee that raises campaign funds for Democrats in the U.S. House of Representatives has been hacked, its spokesperson confirmed today. The heck of the Democratic Congressional Campaign Committee resembles a similar one earlier this week, which targeted the Democratic National Committee. The two are located in the same building in Washington, D.C. Hillary Clinton accepted her nomination as the Democratic Party's presidential candidate for the November 2016 U.S. presidential election by making an all-embracing speech that included an appeal for once-bitter rival Bernie Sanders supporters to help her to be voted the first female American president. Our reporter Chiwaniso Jani has more details.
Her speech touched various topics ranging from household problems to climate change, LGBTQ issues, police conflicts with local communities, America's relation with other nations, democracy, war on terror, rival Donald Trump, and other issues.
Yes, the world is watching what we do. Yes, America's destiny is ours to choose. So let's be stronger together, my fellow Americans. Let's look to the future with courage and confidence. Let's build a better tomorrow for our beloved children and our beloved country. And when we do, America will be greater than ever.
Clinton is now expected to start nationwide campaigns before engaging in party debates with Donald Trump, who trashed her speech. In a tweet 2 hours ago, Trump said, quote, "Crooked Hillary Clinton mentioned me 22 times in her very long and very boring speech. Many of her statements were lies and fabrications. Crooked Hillary said that I couldn't handle the rough and tumble of a political campaign. Really? I just beat 16 people and am beating her." End quote. Some Zimbabweans say they are happy with the process of selecting a United States president, in which the people, all the Demos, have a big say in the presidential primaries. They say the nomination of a woman candidate by the Democratic Party is likely to encourage Zimbabwean women to seek nomination for the presidential race in 2018 in the Southern African nation. Already two women, former Vice President Joyce Mujuru, who leads the Zimbabwe People First, and Maslene Chikasha of the Zimbabwean African Democratic Party, are likely to contest the 2018 general elections. Zimbabwean Chioneso Mphofu, who lives in USA, says the nomination of Clinton is a move in the right direction for women in the world.
She's the best person for the job. I'm really proud of that, because when you look at where and see where we came from, where we could not even vote, where we didn't even have a say in our own homes, we are at a stage where we are saying, oh my God, God is great. This is just an improvement. This is just, it's just empowering.
Expectations are high that Clinton, who appears to be a favorite among many Zimbabweans, would fight for the dismantling of authoritarian rule in some countries. Reporting from Studio 7 in Washington, this is Chioneso Jani.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington, and we are broadcasting on 909 medium wave and on the 4930-5940 and 15455 shortwave frequencies.
Next, an editorial reflecting the views of the United States government.
U.S. Ambassador to Iraq Stuart Jones and Iraq's Minister of Trade Salman al-Jumaili signed a Memorandum of Understanding, or MOU, in mid-July on the purchase and supply of U.S. rice for the Iraqi public distribution system. Millions of Iraqis will benefit from the high-quality and competitively priced rice from the United States. In signing the MOU, the ambassador affirmed the U.S. Embassy's intention to promote awareness of the ministry's rice tenders with U.S. rice suppliers that can best meet the needs of the Iraqi market. This agreement is a positive outcome of the Trade and Investment Framework Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Republic of Iraq concerning the development of trade and investment relations. The MOU will be operative for 6 months, with the possibility of renewal. Ambassador Jones said, This MOU represents a win-win for Iraq and the United States and is a sign of how our two countries can strengthen commercial ties to the ultimate economic benefit of both our peoples. The ambassador added, the U.S. Embassy is committed to providing technical assistance to enhance Ministry of Trade officials' expertise with respect to purchasing agricultural products on the international market.
That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Arrested Information Secretary of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, Douglas Mahia, has appeared in a Harare court facing charges of allegedly insulting President Robert Mugabe. The organization's Secretary General, Victor Matemadanda, is facing similar allegations after they decided to dump President Mugabe last week. At the same time, former Vice President Joyce Mujuru has taken Mr. Mugabe to court over a statutory instrument banning the importation of basic commodities and other goods. Reporter Thomas Chiripasi has more details from Harare.
State Attorney Tapiwa Kasema told the court that Mahia allegedly insulted President Mugabe through a communique that was released by his association last week before remand proceedings could start. Defense lawyer Harrison Nkomo applied for the withdrawal of charges and immediate release of the top freedom fighter, saying he had been brought to court illegally as the state had not obtained a certificate of prosecution from the prosecutor general as required by law in cases of such a nature. Nkomo confirmed that Magistrate Vakai Chikwekwe dismissed the application.
We proceeded with the remand proceedings, and we, as the defense, had raised an objection that it is a requirement of the law that if you are charging someone with crimes against the state, especially the head of state, it's a requirement that the prosecutor general signs a particular certificate before remand proceedings can commence. That was not done. The objection was upheld by the magistrate, used his discretion and said and gave the state until 11:15 on March. We are proceeding with the bail proceedings tomorrow at 9 o'clock here.
Meanwhile, the case continues in court tomorrow when the magistrate is expected to deliver his ruling on the bail application that was filed by the defense team. After the court session, some war veterans who attended today's court session in solidarity with Mahia sang revolutionary songs at the court entrance, demanding his immediate release. The War Veterans Body issued a hard-hitting statement last week calling on President Mugabe to address economic issues affecting Zimbabweans. The War Veterans Body also called on Mr. Mugabe to choose a successor, adding that they would not campaign for him in the 2018 elections because of his advanced age. In another matter, former Vice President Joyce Mujuru, who leads the newly formed Zimbabwe People First Party, today took Mr. Mugabe to court over his government's introduction of a statutory instrument that bans the importation of basic commodities and other goods. This is Thomas Chiripasi.
In sports news, Zimbabwe's under-21 netball side has made history by qualifying for next year's World Cup for the first time. The team registered 5 consecutive wins at the ongoing Africa qualifiers in Gaborone, Botswana. Meanwhile, the Zimbabwe Olympic Games team is safely at its Olympics village in Sao Paulo, Brazil. Reporter Michael Cariati gives us the story.
Zimbabwe sent its biggest ever contingent to the Olympic Games with 13 athletes and 18 soccer players out to do better than in 2012 when the team returned home empty-handed. Although there are some familiar faces from the 2012 London Games and others before, there are newcomers in the form of women's marathon runner Rutendo Nyahora, archer Gavin Sunderland, equestrian Camille Kruger, sprinter Tatenda Chumba, and marathon runner Patson Lovu, who are making their maiden appearance. The chairman, of the Sports and Recreation Commission, Edward Swela, says they are not setting the team any targets, but have told the athletes to go out there and do their best.
Despite the daunting tasks facing our athletes, the fact that they have qualified, they've done this country proud, and I hope that as they go out there, what is important is that they will give the competitions their best.
Mighty Warriors coach Shadrick Mlauzi says his team is ready for the so-called big guns of international women's football.
We have analyzed each and every opponent. All players know what we're up against, and we can certainly say we'll be up there and compete with them.
After a seventh place finish at the last games, Joao has refused to promise much, but says he will give out his best. Reporting for Studio 7 in Harare, this is Michael Cariati.
Today, we are featuring musician Ja Preza, who's right here in the USA, and he talks to Marvelous Nyahuye Mtlanga.
We came to do shows, so yeah, we're looking forward to it, and we're so excited. We're gonna play some of our songs from our new upcoming album that we're gonna launch on the 12th of August, and they should expect fireworks, nothing but fireworks.
What is this new album called?
The album called Ndero Chawe.
What made you write that song?
We just wanna leave it in suspense, whatever.
What would you say has been your biggest hit to date that your fans can look forward to?
Yeah, I'm sure everyone is expecting Ariza tonight, and we're gonna play Ariza.
Talking about your group, who did you bring with you? We always see you. You're energetic. You have, you know, dancers that really light up the flag. Who did you bring on board to this tour?
Oh yeah, I came with my entourage: Baba Harare, Stimela, Mazunza, Wesi, Big Man. Yeah, oh yeah.
So, give us a snippet of some of the sounds that your fans can expect.
Hello, hello. Ayuaru daruri ziwe pero pero. Shogorangu deru dandiro ringero ringero. Rudorangu rudo chingura chikero chikero. Yungwe sangori na michero michero. Taru kondiyo inemsi hello.
What inspired you to write that song? What is it about?
It's just a love song.
Okay, because you've mentioned Ariza, I think that your fans out there are waiting to just hear a snippet of Ariza from the original singer. If you can just sing it for us a little bit.
Oh, okay.
And that was the musician Ja Preza speaking with Studio 7, some Marvelous Mtlanga Nyahuye. He's right here in the U.S. Performing. And now we give you a quick recap of today's top stories. Arrested former freedom fighter Douglas Mahia faces charges of allegedly insulting President Mugabe. And Harare is set to cut off water supplies until Monday. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 News in Ndebele. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 29 Julikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingalitshona njani izulu kandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Lokhu endayinile ebhenki khona phaa ndayinele imali kusukela ekuseni, lokhu engakayitholi bathi bafuna ukusinika imali ezishodileyo ezingafikiyo lama $100. Angazi ukuthi kuya kuba kanjani imali lezi azikwalile kuthenzi.
Ukusilela kwemali emabhanga kuqhubekela phambili kobulawayo, indwendwe zabantu zibonakala zizinde kakhulu. Umthethwandaba weHarare namhla udlulisele kusasa ukuthethwa kwecala lomkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Douglas Mahia owetheswa icala lokuthuka umongameli Mugabe. Kuleviki kuhlelo oza Friday silembongi ezibiza ngegama elithi Flow Sick, yena ohlanganisa inkondlo lomculo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukusilela kwemali kuqhubekela phambili kobulawayo, indwendwe zabantu zibonakala zizinde emabhanga amanengi kuthi eminye imitshina yama-ATM ingasasebenzi kumbe inikeza amaranda kwele South Africa kuphela. Ngelanga umuntu evunyelwa ukuthatha imali edlula inkulungwane eyodwa 1300 rands kuphela. Unompumelelo moyo siphalolo daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abantu bavukela emabhanga bachone befolele besithi mhlawumbe kungeza abazogcinisa imali. Ngelanga abantu baphiwa ikhulu lamadola $100, abanye nxa ulenhlanhla abe ngamakhulu amathathu $300, kuthi abanye bathole amakhulu amahlanu $500 ngeviki. Imitshina ekhafula imali kwamanye amabhanga ayisebenzi, kuthi asebenzayo ikhafula amarand awe South Africa, kuthi amanye amabhanga akhafula $300 ngelanga umuntu munye. Amavinkili athengisa ukudla lempahla asevuma ukubhadalwa ngemali yeplastic, kodwa awaphi bantu imali ngoba kungela mali ebantwini. Kuthi abapha imali umuntu uvunyelwa ukuqala athenge ethi esephiwa amadola angedluli ikhulu. Isisebenzi sebhanga leCapes oyale ukuvezwa igama uthi kabala mali balinde ukuba abantu bazogcinisa, ngakho ke abafisa ukubuyela emakhaya bakhululekile, abafisa ukulinda kungesifanayo.
Hayi, that is what you might say dreamer mama. Ngalibona TV zoro government is saying the country is going to economic zero. So that yade yabona i-country yabona ngalezi baba. Imali ayikho.
Omunye wabakade belinde ukuthatha imali eCapes, umnumzana George Ndlovu, uthi umelele kusukela ekuseni kodwa kakatholi lutho, kungenwa ngamanamba njalo nemali ebikwa bezayinikwa ingeneli lutho.
Lokhu endayinile ebhenki khona phaa ndayinele imali kusukela ekuseni, lokhu engakayitholi bathi bafuna ukusinika imali ezishodileyo ezingafikiyo lama-$100. Angazi ukuthi kuya kuba kanjani imali lezi azikwalile kuthenzi.
UNdlovu uthi njengoba imali abazamupha yona ingeneli ngitsho lokubhadala indlu ahlala kiyo, useze efisa ukuthi iphange ibuye imali yama-bond notes uhulumende athi uzayidinda.
Bathi bamelela abantu abazobhenka sokuze kutshawu fo, awula muntu obuyile lole ndoda isezengenza utsotsi ufuna imali yakhe zerenti ziphelile. Njalo bathi bakuza buya lama-bond notes akhani le mali yakho nto kuhamba njani.
Isimo somnotho eZimbabwe asimanga kahle, abantu bahola nzima osokubangela ukuba balahlekelwe imali eningi uma betshonela ukuyathatha imali nsuku zonke. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo moyo.
Umthethwandaba weHarare namhlanje udlulisele kusasa ukuthethwa kwecala lomkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Douglas Mahia owethethwa icala lokuthuka umongameli Mugabe. Omunye wakhe owabotshwa ekuqaleni kweviki umnumzana Victor Matemadanda laye umiswe phambi komthethwandaba lanxa ubefuna icala lakhe lilahlelwe katshana ngoba wavalelwa okwesikhathi esedlula amahola angama-48 njengalokho okufunwa ngumthetho. kodwa umanje walile ukumukela isicelo sakhe esithi kumele ephindele njalo emthethwandaba kusasa. Bobabili laba balethwe emthethwandaba bebotshwe ngezankosi. Kolunye udaba olufanayo izakhamizi zakobulawayo ezingamachumi ayithoba minwembili ezabotshwa kumaviki amathathu adluleyo kuze kwenziwe ukutshengisela kwe-stay away zimiswe emthethwandaba lamhlanje udaba lwadluliselwa phambili ngenyanga ezayo. Sixoxe lomfundisi uSense Banda obekhona emthethwandaba lamhlanje.
Namhlanje emthethwandaba ibulawayo ibuye ngobunengi bayo. Sibuye ukuthi sizotshengisela ukuthi sima lezakhamizi zakobulawayo ezazibotshelwe ukuthi zona beziyingxenye yabantu ababe cabanga ukuthi bahlale ngekhaya ngenxa yokuthi bengathokozeli lokho okwenzakalayo. Ngakho umantshi ucine batshela ukuthi kumele baphenduke ngo-August 31. Sizaphenduka-ke kuyabe kuthethwa-ke lindaba. Ngakho-ke siyalungiselela ukubulawayo abafundisi bonke abantu ababulawayo bebuye bezotshengisela ukuthi bama lezakhamizi zemakhokhoba lalaba abantu abaphuma eBuroma.
Bebebaningi okunganani abantu?
Abantu bebebaningi ukuthi bebesedlula over 200 inkulungwane ezimbili.
Manje ekuboneni kwakho lapha ubona ungani uZulu uyathakazelela yini okwenzakalayo?
Abantu lokhu kukhanya kuyabazondisa kakhulu yikho sibabone uZulu ephuma ngobuningi bakhe ezohlanganelana khonapho emthethwandaba betshengisela ukuthi lokho kwenza abantu abakuthakazelela.
Lapho nxa abantu behlangana njengakhonapho bebetshengisela na ukuthi balamaphathi kumbe singathi thina bangabantu abavela kumabandla atshene?
Hayi, laba bekuyizakhamizi ezemakhokhobe, ezemdilikazi, ezeburombo, izakhamizi zakobulawayo, abangamelanga amabandla ama-political party. Kodwa umuntu wonke jikelele kobulawayo obephumile esithi yena lokho okwenzakalayo abantu abakuthakazelele. Abantu ababotshwayo abaningi babo ngabantu ababezihlalele ezindlini zabo bengalani lo msindo wawusenzakala.
Lo ke ngumfundisi uSense Banda wekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abakumsebenzi wokulondolozwa kwamabhuku eziphaleni zawo ama-libraries bakhala ngomumo wenenge lalezi ziphala ezilungiselwe uZulu elizweni osumubi osokubaqeda idlabuzane lokuqhuba umsebenzi wabo. Okunengasikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Lokhu kuvele emhlanganweni wengcitshi zokulondoloza kwamabhuku lezi ama-librarians owenzelwe eHarare lamhlanje phansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Library Association. Ingcwethi emsebenzini lo ongu-librarian ekolijini leHarare Institute of Technology, umnumzana Jasper Lima Enzanise, wazise lo mhlangano ukuba iningi lama-library kuleli sekusimo esibi okwesabekayo. Umnumzana Stix Mhlanga ongumlobolodumo uthi ama-library aqatheke kakhulu ukuba asekelwe ngoba ephathisa labalobi abanjengaye.
Ama-library ayalondoloza ingwalo eziyabe zilotshiwe. Kunje nje ingwalo ezabhalwa ngabalobi abaphambilini abanjengabo Ondondo, the first woman to write a novel in this country. Kuzima ukuthi uzibone sokumele uye endaweni ezinjengama-library because asozozifice kumabhuku. Ingwalo ezabhalwa ngabondaba nengisithole, ingwalo ezababhalwa ngabomahlipiyes omahlangu asozozifice kwenye indawo emuntwini kumbe kuma-bookshop. Sokumele uye endaweni ezinjengama-library.
Uwatsana Ichombolo osebenzelana lenhlanganiso ezikhuthaza ukutholakala kwamabhuku ikakhulu lakubantwana lasemaphandleni uthi ama-library amaningi agoqela emzini waseNketha alamabhuku asegugile njalo adinga usizo olungaphathisa abantwana ezifundweni zabo.
Lokhu i-librarians workshop siyazama
dinga ama ideas and also siyafuna ukupromota i reading culture in Zimbabwe abantu ane Zimbabwe bayafanele uku they have to read.
Ingcwethi lezi zithi umumuma library mubi kanje ngesikhathi wona emele ebesekela imizamo kahulumende yokuthuthukisa ilizwe phansi kohlelo lwezimo asethi. Izakhiwo eziningi zama-library zitholakala zingela mafasitela, uphahla luvuza, izitulo, amatafula lamashelufu kungaqondakali ukuthi kuyisima kanjani. Ngakwelinye icele ama-librarians labo bengasakwazi lokuthi bahola ngaliphi ilanga okubachiya bengabantu-ke abangasela idlabuzane lokuqhuba umsebenzi kakuhle. Umhlanga uthi njengabalobi bakhangelele lawo kuma-library ukuba ebaphathise ngokugcina amabhuku abo lokuthenga amabhuku abo engena kuma-library.
Ufice kuyukuthi mhlawumbe ama-library athi asilamali yokuthenga. Mina ngigcizelela ukuthi ama-library awazame ukuthi agcine lezo zimali wenzeke ukuthi abalobi benelise ukuhambisa amalabhuku abo ema-library. Khonapha ngithwele ugwalo lwami olutsha vela likwabanjwa ngabantu abaningi luphume ngeviki ephelileyo umncengenci. Ukhangela kileli bhuku ngumthapho endilondoloza khona imbali kadadewabo kaenkosi uLobhengula wamawaba oke wabamba ngesikhathi uLobhengula ethatha umbuso kungakabi le ndlovukazi uxhwale.
Ama-librarians akade kulo umhlangano athi kuyadingakala ukuba inhlanganiso yawo iqiniswe benelise ukudinga ezinye indlela ezingathuthukisa umsebenzi wabo ukugoqela usekelo lwemali phansi kwezinye indlela ezikhona. Emhlabeni wonke jikelele kulama-library kaZulu angaba kunkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 360,000, inkulungwane ezedlula amakhulu amabili 230,000 yawo etholakala emazweni asathuthukayo. Umhlangano lo welanga elilodwa ngene ngama-librarians avela ezikolweni, amakolishi, ama-university, lama-library kaZulu lawa kakhansili. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Abosendo lwesikhalanga kweleBhilitane balomkhosi omkhulu kusasa edolobheni leNottingham lapho abazawabukisa khona amasiko abo njalo beziqhenya ngokuba yibo kwabo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqe umkhosi lo, uMnumzana Difa, yena othi umkhosi lo uvulekile kubo bonke abalesifiso sokuya khona kungakhathelekile ukuthi bangumhlobo bani.
Sijabula kakhulu ukuthi lolu suku seluzelwafika, lusuku bekade silindile sibili ngobuningi bethu. Njalo abantu baningi kakhulu abalulindileyo, ngibale njalo njengoba ngasho kuqala, ngibona lokho kusasenjalo ukuthi bonke abantu basesikhalangeni kanye labanye bakwezinye indawo kwezinye indimi bazimisele kakhulu ngaleli langa lokuthi bahambe bayojabula kanye labantu basesikhalangeni.
Abangazwanga ingxoxo yakuqala ungabachazisela imicimbicimbi elabe lilayo?
Abangazange balithola izwi lokuqala ngelokuthi wozani sizotshona sindawonye eNottingham. Ilanga kuzoba kulilanga esizoba sigubha usuku sikhumbula amasiko akithi, sibokisa njalo ngempilo yabantu basesikhalangeni. Umuntu ukhululekile kakhulu, singajabula nxa imvunulo abantu bengabuya begqoke impahla zesintu, mhlawumbe noma lokho esikubiza ngesikhiwa sithi ngama-cultural attires. Sithi ababuye sizotshona sizonkeni sigubha lolu suku, sijabula sindawonye.
Baningi yina sebetshilo ukuthi bazaphatheka kulumkhosi?
Yeah, baningi sibili kakhulu abantu. Sesithole abanye abantu abasuka mhlawumbe chana endaweni esifana labo Southampton, labanye abazoba besuka ngokubo Glasgow ku Scotland. Bazimisele kakhulu, yiko ngakho bakwenza ukuthi kube seNottingham ngoba bathi kube indawo ephakathi laphakathi komango. So abantu bazimisele kakhulu ngaleli langa ukuthi babuye bazohlanganyela labanye. Njalo kuke kube lilanga lokuhlangana kwabantu, kungeso langa lokuhlangana kwabantu kusenziwa yimfa, kodwa abantu bezohlangana kwinja yabulo kungelanto embi phakathi.
Hello ke uMnumzana Difa Dube ongomunye wabaqoqe umkhosi wabosendo lwesikhalanga kusasa eNottingham kweleBhilitane. Osekhethiwe ukumela ibandla lamaDemocrats kukhetho lokudinga umongameli weleMelika, unkosikazi Hillary Clinton wamukele okusemthethweni lesi sikhundla ekugqitshweni komhlangano omkhulu wenzelwe ePhiladelphia izolo ntambama. Lokhu ngokwakuqala embalini yelizwe leMelika ukubalo wesifazana omela ibandla elikhulu lezombusazwe. Asizweni amanye amazwi kankosikazi Clinton.
America's promise that I accept your nomination for president.
Njengokwethembisa kwami ngiyamukela isichoco sokuthi ngimele ibandla lami kukhetho lokuba ngumongameli weMelika. Ekuvoteni kwethu kumele sikhangele ukuba sisangaphi ilizwe, sibe lelizwe elilenotho ethuthukayo, ilizwe elilokukhululeka, ilizwe elizalondoloza abantwabethu.
Lo ngosekhethiwe ukumela ibandla lamademokrats akukhetho lokudinga umongameli weMelika unkosikazi Hillary Clinton. Abanye babasakhulayo beZimbabwe abayize eMelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship abathathu abakade beqhubela izifundo zabo ekolitshini leWilliam and Mary University eVirginia ngobukhokheli obuqotho bagqibe izifundo zabo izolo njalo bathi kuningi okuqakathekileyo abakufundileyo. Okuningi asikuzweni kuNtungameli Nkomo weStudio 7.
Abathathu laba babalisa intatheli zindaba elwela amalungelo oluntu uTerry Motshwanga, ingcweti kwezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana kumanyano wamazwe abensundu oweAfrican Union, unkosazana Tinashe Motshwanziwa lo mbalisi weCoalition leChinoyi University of Technology, umnumzana Abel Chemura. Abathathu laba bebeyingxenye yabasakhulayo abavela emazweni ezwekazi leAfrika achiyeneyo abangamachumi amabili lanhlanu abagqibe izifundo zabo eWilliam and Mary University. Ekhuluma emkhosini oqhutshelwe kuleli kolishi, uMtswanga uthe kungumlando wabasakhulayo ukuthi balwele amalungelo abo njalo bazithuthukise. UMtswanga utshele njalo iStudio 7 ukuthi kuningi akufundileyo ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu kanye lobukhokheli obuqotho. Uveze njalo ukuthi abantu abamupha umdlandla wokulwela amalungelo oluntu ngamafilimu awenzayo ngabantu abafana loNkosazana Justina Mukoko kanye lomnumzana Itai Zamara, yena oseleminyaka phose emibili wathunjwayo ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabakahulumende weZANU-PF njalo engazakali ukuthi ungaphi. UChemura yena uthi kuningi akufundileyo okuphathelane lezemfundo aza kudlulisela phambili ayefundisa laye abanye bakhe labafundi beChinoyi University of Technology. UNkosazana Motshwanziwa yena uthe kubalulekile ukuthi amathuba abasakhulayo alinganiswe kungakhathalekile ukuthi umuntu ngowesilisa kumbe ngowesifazana. Abasakhulayo laba bazalubhekisa eWashington DC ngesonto sebesiyahlangana labanye babo phose abayinkulungwane abasemakolishini achiyeneyo njalo bazaba lomhlangano omkhulu lomongameli Barack Obama andubana baphindele ekhaya ngolwesine. Ngimele iStudio 7 ngiseVirginia, nginguNtungameli Nkomo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz. Lamhlanje ke sikhangela ukubotshwa amahlayana kwabalembono ehlukileyo lekahulumende okugoqela abalwa impi yenkululeko. thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilakho ukuya ebulenjini ku www.studio7news.com lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge international access code inombolo zona zithi 0012026172077. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Esesiliphake imbono kahulumende welemelika.
Uhlangothi lwebutho lakwelemelika limanyene leMalawi Defence Force lamanye amazwe angabangani ukuza sungula uhlelo lokusebenzelana Olwe Southern Accord 2016 edolobheni leSalima eMalawi oluqalisa ekuqaleni kwenyanga ezayo kaNcwabakazi. Uhlelo lweSouthern Accord olwenziwa minyaka yonke lobuthanisa amavuyo yebutho amazwe angezansi kwezwekazi leAfrika awe-SADC lebutho leMelika awomanyano we-United Nations lowe-African Union asebenzela kwele Democratic Republic of the Congo. Kulabe ibutho abedlula amakhulu amabili lamashumi amahlanu abavele emazweni alishumi abahlanganela ndawonye kulolu hlelo lokufundisana ngezebutho lwalonyaka. Njalo lobuthananisa ababutho bakwamanye amazwe abangabangane beSADC lokufundisana lokuphana amacebo lapho soqhamuke udlakela loba ingozi zemvelo. Injongo yeSouthern Accord 2016 ngeyokuqinisa ubudlelwano bamazwe abensunda weAfrika leMelika kwezebutho ngokuphana amacebo lokusetshenziswa kwendlela zangalezi nsuku kwezebutho. Ekuqaliseni kwalomnyaka eMalawi lilobelane isivumelwano neMelika ngokuqinisa ukusebenzelana kwamazwe amabili kwezebutho ukuze eMalawi liphathiswe ngendlela eziningi kwezomvikela. Umeli weMelika kweMalawi uVirginia Palmer uthe eMalawi selibone lithuthuka, lithuthukisa njalo ibutho layo okuthabisayo okwamagama.
Lolo ke bekuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, seven's upogi.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silembongi ezibiza ngegama elithi Flow Sick, yena ohlanganisa inkondlo lomculo njalo ihamba ndawonye leqembu le 263. Intathele izindaba yethu Joseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Hey yo Sam, you know I just don't get it fam. Honestly I find it pathetic. Wasting energy on being a pretender be was never me. I'm confident in who I am. Zim I am will never regret investing in me. Forever humbled by the magnitude of people that acknowledge me. Rihanna found love in a hopeless place. Well, I found peace when I dismissed my old ways. New me, same face. The old me is now just the past I dismissed.
Utinashe Roderick Ncube waziwa ngegama lomsebenzi elithi Flow Sick. Njalo uqale ukubhala inkondlo ngesikhathi efunda eGreenfield Primary School koBulawayo ngemva kokuba engene kumncintiswano wawuqoqwe isikolo seGirls College.
At this point I need to be careful who I'm affiliated with. It's easy to lose it when suddenly you who your role model is trying to get friendly with. Honestly I'm still starstruck by the company I constantly meet and mingle with. As I transcend and supersede I pray this only...
The competition day I yenza every year. So babe landa ama primary school bethibhalene ama competition ababe outstanding ku skolo babe selectwa be represent isikolo e Girls College then sebe awardwa ama certificate mina ngaqala suku awardwa nyong grade 4.
Uflosi kuthe ukuphutsheni kwakhe izifundo esikolo se Milton High wasefundela ukupheka ezikolo ezibalisa ezideko eBulawayo Polytechnic kanye lase Pretoria kwele South Africa. Uthole umsebenzi eHarare lapho ahlangane khona labanye bakhe babumba iqembu le 263 lona elilamalunga ayisithupha. Ik iqembu le 263 liledlalade elilodwa elibizwa the 263 EP. Njalo uFloor Sikhuthi bekulidlalade lokuphembela ukuba bengamukelwa njani nguZulu.
I-area code yethu njengabantu Zimbabwe ngo plus 263. So mina ngathi 263 sicho ama elements engangiwasebenzisile ukuthi sipheke iproject yangkhona. Ama elements angkhona, yeah, we were mixing digital music, lembongo yami, le sound nje sas experimenta ngazo.
Abanye abaculi uFloor Sikhuthi asebenzisane labo ekuphekeni lelidlalade ngabagoqela uXmind, uSway the Third kanye loLangelihle Ndlovu. Njalo lelidlalade licindezelwe eSpin Along Studios esigodlweni iHarare. Don't stop believing, 'cause there's something more. When I walk these streets I see them crying for more. Amanye amalunga eqembu leFloor Sikhuthi and the 263 ngabalisa uBK yena ochaya ingungu, uStanley Stanley ochaya ikatali, uRico ochaya percussion aphinde acule. Njalo babiza umculo wabo ngegama elithiwa yiPainted Poetry. Beginning, the wheel turns, that's the way life is since the beginning. Our ignorance is what keeps the devil winning. Uthando lwemali is the mother of all sinning. If you can imagine it, then you can ignite the flame guaranteed you win. Imisebenzi yabo iyatholakala ebulenjini kuReverb Nation la ku SoundCloud. Njalo uFloor Sikhuthi isifiso sabo ngesokuba baphume phandle bake bayichaya kwamanye amazwe. Nampa bephuma enkundleni yengoma ethiwa Ngize ngomsebenzi abayenze besebenzisana loLanga Ndlovu. Ngimele Studio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Zanga dinga mngane, umngane wami ngomsebenzi yengilapha nje ngize ngawo, ngakho saziwayo dlalela khathana, sisenza into zabantu abadala, wena usangomfana, hamba uphoqozela abafana bezera lakho, ngathi umama ekhala ekhaya, ngize sadalala, nsuku zonke ngisokola ngizama ukwenza idola, wena ubusubona ngathi ngize kwenza iparty. Happy lepi wama drinks yaskana ngeyabo pokelo labo stana abenza imovie yokuganga besathandana kodwa i big brother yakonze resti drama sebeyalana impilo yokuchoma lembonani ayisikho kwami sana lwami mina ngize ngomsebenzi makuphela inyanga kumele ngithumele umama wengana zami imali waza December salukazi sami silindele ikhisimusi yaso loku ngumzukulu kwami yoku usinani awubakithi
kambe uyise. Hayi, siyabonga ke lapho amakujaha e 263. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Ukusilela kwemali kuqhubekela phambili kobulawayo. Umthethwandaba weHarare lamhla udlulisele kusasa ukuthethwa kwecala lamalwa impi enkululeko. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Inombolo zethu ze-WhatsApp zithi 1202 465 0318. Igama lami nguChris Gande, lilala.